Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 1 2019. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi iri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vadhumiso dabengwa vanovigwa zvine mutsindo kumaruwa Entaba Zinduna mudunhu reMatabeleland North.
Vadhavengwa ndinoona anga ari munhu anoti come to me, I can talk to you.
Studio 7 inotaura nemurwiri wekodzero dzavanhu vatendai Ruben Mbofana avo vanoti vadhavengwa vaive munhu aive nemwoyo wakanaka zvikuru. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinoona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaine mukana mukuru wekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika pachaitwa sarudzo muna 2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana kuNdaba Zinduna mudunhu reMatabeleland North uko kwavigwa gamba renyika vadhubiso dabengwa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vekunze kwenyika varumbidza vadhavengwa semunanga yakazvipira mukurwira rusununguko kwete rweZimbabwe chete asi rwenyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica. Asi zvabuda pachena kuti pange pane kusawirirana pakati peveruzhinji nevamiriri vehurumende kusanganisira vange vakabata urongwa hwerufu urwu sezvo pamboita makakatanwa ekuti anotaura neasingataure ndiani. Kurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo avo vange vachitaura vakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasoveredzwa vakatadza kupedza nhauro yavo yavange vachifanirwa kupa. VaMnangagwa havana kuuya parufu urwu uye tsananguro yabuda mumapepanhau ehurumende ichibva kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba ndeyekuti vaMnangagwa vaiuya parufu rwavadhavengwa nekuti kunyange havo vakaitwa gamba renyika mhuri yavo yakasarudza kuvaviga kumusha kwavo. Zvichibva kupindira kwemhuri yavadhavengwa, mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vazopiwa mukana wekutaura mushure mekunge vadhavengwa vavigwa uye vashora nyaya yekuti mutungamiri wenyika havana kuuya parufu apa. VaChamisa vati vadhavengwa munhu anorangarirwa serimwe remagamba makurukuru munhoroondo yenyika yeZimbabwe.
Achizi chinhu chinorwadza here kuti tine mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaSiru Ramaphosa vatumira nhume inovamiririra asi tiine vatevedzeri vemutungamiri wenyika nemutungamiri wenyika wacho vachitadza kuuya kuzopa ruremekedzo kumurume uyu. Zvinhu zvinosuwisa uye mwoyo wangu warwadziwa zvikuru kuti vatadza kupa ruremekedzo rwakafanira kumurume uyu.
Gore rapera vadhavengwa vakabuda pachena kuti vaizotsigira vaChamisa musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti vaChamisa ndivo vaive munhu aifanirwa kutungamira nyika kwete vaMnangagwa. Kurukota muhurumende yeSouth Africa amai Ayanda Dlodlo avo vataura vakamirira mutungamiri wenyika iyi vaSiru Ramaphosa varumbidzawo vadhavengwa segamba guru vakati vaive munhu ange ane muono wakakura vasingarwire rusununguko rwenyika yavo chete asi rwenyika dzose dzemuAfrica dzaive pasi peudzvanyiriri. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reZapu vaIsaac Mabuka vaudza Studio 7 kuti kufa kwavadhavengwa kurasikirwa kukuru.
Vadhavengwa vavanga vari munhu wevanhu vese muno muZimbabwe. Vaida munhu wese. That's why uchiona nhasi vanhu vese nevehurumende Neva mani mapati bari pano apa kuti kuti vavige gamba. I gamba haiko na re Zapu yega, haiko na re Zimbabwe yega but international.
Mumwe aimbove murwiri wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra vabasta magwizi vati vadavengwa vafa vasina kukwanisa kugadzirisa zvimwe zvezvinhu zvaiva pakati pemoyo wavo kusanganisira nyaya yegukura hundi pamwe nekutorerwa midziyo inosanganisira zvivakwa nemagwaro enhoroondo yehondo kwakaita bato reZapu nehurumende. Pamagwizi vati vadavengwa vaive munhu aikoshesa zverunyararo saka nekudaro ivo vachaedza kuti zvose zvaifanirwa kugadziriswa zviitwe murunyararo.
Idzi nyaya dziri nhatu, maproperties, marecords eZipra negukura hundi ndizvo zvakanetsa vadavengwa. Vaitidzidzisa mazvese kuti kana tazoenda vakomana shanda inyaya idzi, nokuti idzi nyaya idzi ndidzo dzine nheyo yenyika. Mukatadza kudzigadzirisa nyaya idzi hakuna runyararo ruchazova muno muZimbabwe. Hatigoni kuzorwa tirisu, asi vana vedu vachasumuka. Zvandikutotaura izvezvi sokunge fanika ndiri kufushopera, asi ndivo zvichatoitika chaizvo chaizvo. Zviri nani, ngatidzivirirei mhirizhonga, ngatidzorerei zvinhu izvi kuvaridzi vazvo. Iyo hurumende yedu iyi ngaichibva yauyawo pedyo yofa yabatsira kuti runyararo rwepo. Chatinotsvaka isusu vana vadavengwa ndezvekuti tivake runyararo.
Ishe Nhlahla yamangwe ndiweni vano Ishe wenzvimbo yentava zinduna avo vazopiwawo mukana wekutaura paguva ravadhavengwa vabuda pachena kuti maonero avo ndeyekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Vadhavengwa avo vaizikanwa nerimwe zita ravo rekuhondo rekuti The Black Russian vanonzi vaive vagara vaudza hama neshamwari kuti havaizoda kuvigwa panzvimbo inovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre sezvo vaisawirirana negwara rebato riri kutonga reZANU PF. Pakabata na ZANU PF ne PF ZAPU muna 1987, vadavengwa vakamboramba kupinda muhurumende yava Robert Mugabe, asi vakazonyengetedzwa namushaka vuJoshua Ngomo, vakaita gurukota rekupedzisira kutoreswa mhiko pakaumba hurumende yemubatanidzwa veZANU PF ne PF ZAPU muna 1988. Vadavengwa avo vange vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe vakashaya nechirwere chechiropa nemusi wechipiri svondo rapera muNairobi guta reKenya vachibva kunorapwa kuIndia. Vasiya mudzimai zvodwa, vana vashanu pamwe nevazukuru. Hurumende yakavaita gamba renyika, asi mhuri yavo yakasarudza kutevedzera chido chavo chekuti vavigwe kundava zinduna uko kwakaradzikwawo amai vavo. Ndakamirira Studio 7 kundava zinduna, ndini.
Tichiri panyaya yekuradzikwa kwavadhavengwa mudunhu rendaba zinduna kumaTheberland North, mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Mbofana, vanoti vadhavengwa vaive munhu aizvininipisa, asina rusarura uye anokodzera kupiwa chiremera chegamba renyika.
Inini kuzivana navadhavengwa handingati hangu ndinozivana navo zvakanyatsoita deep, asi ndakazointroduceswawo navo pane upenyu hwangu takazivana chose. Ndinoona ari munhu aida vanhu, aidawo munhu akaita seni. Pandiri pano ndanga ndisiriwo munhu anoziva kana chinhu, asi ari munhu akapinda muupenyu hwangu akaonawo kuti I can talk to a person called Tendai Ruben Mbofana. Vakatointroduceswawo kwandiri, vakatondifarirawo, vakatouyawo muupenyu hwangu. Saka kwandiri personally munhu ari humble, munhu anoda vanhu, munhu asingasaruri kuti uriani, unobva kupi, igamba renyika sekuonekwa vari kuonekwawo nenyika yese. Asi aya ari amwe magamba atinoona nhasi kuti ari Tendai Mbofana anoenda kwavari kuti wotoo makadii. Handioni zvaisaitika, but vadhavengwa ndinoona anga ari munhu anoti come to me I can talk to you.
Vambofana, munonzwa sei nekurasikirwa nemunhu akaita savadhavengwa?
Vatoto, zvinorwadza, zvorwadza. Muchindibvunza mubvunzo wakadaro ndinotohwa musodzi, zvida kutouya mimeso angu. Because I loved that guy. I knew him only for a few years, but ndinovada, ndinovada, ndinovada. Anditozvi ndoti he was a hero. That is a true hero. A true hero ndototaura hangu nechirungu hadiwanzozviiti, asi igamba remagamba rokuti kana dai pane munhu anda kutarisa pane hero speaker yese kana vasida kuona kuti gamba nderipi ngavaite template kuna vadhavengwa
mashoko enye kupedzisira pakuradzikwa kwavadhavengwa vambofana
indoti igamba he was a gentle giant he was everyone's gentle giant he is a true hero these are the people who truly brought independence vachida kwete kuti vaida kuti tichazowana something at the end of it asi vaive vanhu vaiti tichapa vanhu vezimbabwe independence toipa vogara nerusununguko even in iye pachake akazosara hake asina chaanacho ndo inonzi sacrifice sacrifice kwete kuti unoenda wonorwa woti ndoda kuti ndazodzoka mondipa mafarm mondipa mabusiness that's not a sacrifice
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunare vari mukwekwe direct from Washington the voice Vakawanda vanoshanda vari muBotswana vanoti vanoshuvira kuti MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa ikunde musarudzo dzichaitwa munyika sezvo hurumende iripo pari zvino iri kutadza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi dzinoongorora mafambiro anoita nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vachamisa vane mukana mukuru wekukunda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2023. Nyanzvi idzi dzinoti vachamisa vari kuratidza kuti vachiri vechidiki uye vakawanda vanotarisira kwavari kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika izvo zviri kutadza kuitwa navamunangagwa. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wemutemo paHaburoni University College of Law and Professional Studies vachos kungwengwe vanoti vamunangagwa vava hari yofanzira kufa kana vachienzaniswa navachamisa. Izvi zvinotsigirwa navanicolas mutambanengwe avo vanodzidzisa zvematongerwo enyika paUniversity of Botswana. Vamutambanengwe vanoti mamiriro ezvopfumi ndo achaita kuti ZANU-PF ibviswe pachigaro.
Sematauro atovana nachamisa ekuti izvo mari chanoriga ake asi ikonomi hairigiki. Ikonomi ndoichamubvisa pachigaro, ndoichabvisa ZANU pachigaro. Nekuti izvezvi takatarisa madonhera kuti haponi. Andit zvoreva kuti musoja anga akabheka Mnangagwa akapinza Mnangagwa papawa. Izvezvi takakunoka kutambira $50 US, which is £300. So eventually it's going to be $20. And it will become $10. That man will become useless. Then the soldier will be forced back into the street to take that guy out of power. So the economy is the one that will make a coup of Mnangagwa.
Chimwonchi zvangwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo paBotswana Open University vaSolomon Gurajena vanoti kushandira pamwe kwavachamisa nevatevedzeri vavo vakasarudzwa paCongress yebato ravo vatendai biti amai Linet Karenyi Kore navavo Shuman Ncube kuchapa MDC Chiremera.
Saka nyaya yekuti magweta vanhu vanoziva mutemo zvinotibatsirawo vanhu vagara vari mupolitics. Zvinobatsirawo pati MDC kuti isimbe ite very nguva pati yatingati pati yakasimba based neexperience.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaFinias Murombedzi vanoti mamiriro eupfumi munyika ari kusiya vamunangagwa vari panyangadza mushore.
Kuona kwangu vachabva vega nekuti vakuhitiye ikonomi kupisa kweikonomi kuchavapisisa kuti vasudurwe.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaTerence Sangara vayambira vachamisa kuti vatsvage rubatsiro kubva kumasangano akafanana neSADC, African Union pamwe United Nations mukuona kuti mitemo inobata sarudzo yavandudzwa.
So the only thing chinokwanisa kuti chiitike kuti MDC ipindeka kana vakakwanisa kuwana backing military.
Asi kune vamwe vanoti ZANU-PF inogona kukunda musarudzo dzichaitwa munyika sezvo pachine nguva yekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezvoupfumi. Mumwe wevanhu vane pfungwa dzakadai ndivanda Benzeke Ncube avo vanoti vamunangagwa vakagadzirisa zviri kunetsa munyika veruzhinji vachabva vavhotera zvakare.
Vakawanda vari loyal muparty so kuti vasudurudze zvinotora imwe nzira yekuti it's impossible to be short. Zvinongoita miracle chai.
Achaitwa sarudzo muna 2023 vamunangagwa vanenge vave nemakore makumi masere uko vachamisa vaine makore makumi mana nemashanu. Izvi zvinonzi nevakawanda zvinopa mukana kuna vachamisa sezvo nyika dzakawanda dziri kuvhota dzichisarudza vatungamiri vachiri kukura kwete vakwegura. Asi kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika sezvo akaita pana vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna mbudzi 2017 kunopawo vakawanda pfungwa yekuti kunyange mapato anopikisa akakunda musarudzo havaoni ZANU-PF ichitambira kukundwa sezvo iine rutsigiro rwemauto. Asi vakawanda vari munyika nekunze kwenyika vanoti vamirira kusvika kwa 2023 kuti vaone kuti ndoupi mukono ucharigwa pakati pavamunangagwa navachamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Eva Nyambiya vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMaryland muAmerica. Amai Nyambiya mumwe wemadzimai vari kubatsira vanotambura kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Nyambiya.
Amen.
Mungati tsananguriro kuti zvakakosha sei kuti munhu wechidzimai awanikwewo achibatsira vamwe vanenge vasingawane.
Ini ndinoona chiri chinhu chakanaka kuti munhu ufunge wega, nekuti kana tichiverenga muBhaibheri rinotaura kuti kune vanowana batsirai vanoshaya. Ndo zvimwe zvinhu zvinondibata, vhesi iyo inondibata zvekuti saka ndiri munhu anokwanisa kuti ndibatsire vamwe vanhu vari kumusha, kutumira madhiramu. Ndimwe ndakatumira madhiramu anokwana kuita 4 ekuti wasupply kune nherera, vana vasina vabereki nezvirwere zviriko kumusha zvangotekeshera nyika izvi, kuti kuno vamwe vasina nepekutangira fanika zvakaita kunyanya mumamisha.
Zvamanga muri kutumira izvi zvakawanikwa zvichienda kune vamamuchida kuti zviende here kana kuti zviri kufamba sei ipapa?
Inini semunhuwo ina handina zvandinozoziva, asi inini kana ndichitumira kunoku ndinotumira mazita evanhu kuti zvinhu izvi endai munopa vari kutambura. Zvino handizozivi kuti vanogashira wacho ava dzinenge dziri hama dzangu zvangu vanogashira wacho, kuti zvinhu zvandatumira izvi endai munondiisirawo kune vamupe vasina kune vana. Ndinenge ndichitumira zvevana vana vechikomana, vana vechisikana, madzibaba, madzimai, ndinongosanganisa bhutsu dzevana vadiki, zvese ndinongozvisanganisa imomo. Iwo vari kumusha wacho, iwo vanotambira wacho, handizozivi kuti vanotvitsa here kune vanenge vachitambura wacho.
Tinoona munguva yapfuura iyi makawanikwa imi muchibatsira vakasanganikwa nedambudziko reditu mupengo idai. Mungatitsananguriro kuti makabatsira sei?
Izvi takangotumirwawo, taingoona pamaWhatsApp kuti kwaita tsaona yaitika kuMozambique netsaona yakaitika kuchipinge kuchimanimani. Saka zvinhu zvakangondibata kuti kozvinotoita sei, vamwe vedu vamwese vakapera kuenda nemvura, vakasara vamwe vakasara vasisina kana pekugara kana pekudini. Zvinhu zvinorwadza zvekuti hanzi mumwe wako akapinda dambudziko, ziva kuti zveuyu zvapfuura zvasara kwauri iwewe mani. Saka ndakangofunga kuti regai ndibatsire hama dzedu idzi waone kuti chingaitikawo kwavari, waone kungobatsirikawo. Ndo zvandakangofungawo izvo.
Mungatipawo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti makasvika seiko kuno kuAmerica?
Zvazvakaita ndezvekuti hanzvadzi yangu ndo yakatanga kuuya kuno. Hanzvadzi yangu yauya kuno ndokubva azonditi inini, ndobva azondidaidzawo inini kuti tisi uyai. Ndakamboti uyei muna 2002 ndichibva ndapedza 6 months ndichibva ndadzokera futi kumusha, ndichibva ndazouya 2006 muna Desemba. Ndakasvika muno musi wa25 musi weChristmas chaivo. Saka ndo maurira andakaita kubvira 2006 iyo tichizopinda mu2007 kusvika nhasi, handisati ndadzokera kumusha.
Semudzimai, pane zvimwe zvamunobatawo here kuitira kuti upenyu hukurerukirei semudzimai, zvamungataurowo muchishingisawo mamwe madzimai vari kumarimuka?
inini munomu andina zvandinoita pamuno kuti ndine chimwe chinhu chandinoita chinondipa mari kana kuti chinondipangu chete munomu kushanda. Asi kumusha ndokwandaita basa rekutengesa kuti ndainotenga nzungu kuJMB ndichinotenga ndaitenga chibahwe ndouya nacho pamba ndotanga kutengesa muwanhu kuti uonewo zvinodino. Semunhu unenge uri chirikadzika usina murume unenge uchitoda kuwana kuti uone kuti mhuri ungaisimudze sei, vana vangaende sei kuzvikoro zvingadini. Asi ndinodaira kuti zvine zvakafamba nenzira yakatsanangurira vana vana vandaigara nawo inini hanzvadzi yangu yakafa ikabva yasiya vana vanokwana kuita vana 6. Saka vana ivavo akavasiya vari vadiki. Saka ndobva ndapuwa vana ivavo inini wese, ndapuwa vana ivavo wese ndakapuwa vasati vamwe vasati vakuenda kuchikoro, vamwe vakuru vatatu ava ndo vanga vakuenda kuchikoro, ava vamwe vadiki vanga vasati vakuenda. Ndibva ndazotanga kuvadzidzisa from grade 1 kusvika vazopedza vasvikawo kuma olevel avo. Saka ndinongoti kune vazhinji, kune vanhu muvanhu vari kunzwa ndichitaura kudai, so izvi chinhu chinokosha pane kuti munhu wemukadzi ufunge zvinokubatsira paupenyu. Nekuti ukamirira kuti kungomirira kuti kumirira kupiwa chekupiwa hachina, hapana chakapakiwa kutsvika.
Imo muno muAmerica tinoona munoyanana nemamwe madzimai vamunobata navo minamato. Gungano renyu rinonzi chii uyezve riri kukubatsirai sei?
Pesa apa ndekenge ndisingazive kuti kune malove sister. Saka ndine shamwari yangu Edith iye akazopa kuti ndive munhu anojoina kumalove sister. Asi pesa apa ndakandisingazvizive ba. Asi akazonditsanangurira manje bva ndazongoti inga mune chirongwa chakanaka fani chekuti madzimai tinoungana tichipanana pfungwa tichinamata kuti pfungwa dzedu dziende pamwe chete tizive kwatiri kuenda nekwatiri kubva.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Eva Nyambiya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndatenda hangu mudikani wangu, Mwari vakuitirei nyasha.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives, icho tinopuwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Ndinokamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve kambani ye Garden of Eden Dating Services iri muHarare, iyo inoita basa rekubatanidza vanhu muwanano kana mukufambidzana inganzi muchirungu dating. Vakawanda vangashamisika kuti zvinhu zvingadai zvichiitika here muZimbabwe, asi vakuru vekambani vatiri kukurukura navo pano, avo vangoda kuti vazikanwe kunzi vachikwari, vanoti aiwa zvinhu zviri kutambirwa zvikuru nevakawanda muhurukuro yedu. Sezvandataura tina vachikwari, tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vachikwari. Mungatsanangura kuti zvii zvinoitwa nekambani yenyu yeGarden of Eden Dating Services?
Kambani yedu iboka rinobatanidza vanhu murudo mukuyanana. Rudo chinhu chinokosha mukurarama kwevanhu musociety. Even mubhaibhori chaimo chaimo Jesu akataura kuti mutemo mukuru pama 10 commandments is love. So love is the foundation yekambani yedu, mafambiro atinoita. Tinobatanidza vanhu vakasiyana siyana, angave marudzi, makore akasiyana siyana, urema kana kuti anything chingwerewo pamunhu. Kana tiri ipapo tinenge tichibatanidza munhu maringe nezvaari kutarisira nemunhu waanoenderanawo naye.
Zviri kutambirwa sei neveruzhinji izvi vachikwari? Tichiona kuti vazhinji vangojaira mutsika dzedu kuti vanhu vanodanana mushure mekunge vaita zvekugarisana vachionana vachikurukura.
Chinoitika ndechekuti musociety vanhu vakasiyana siyana. Ndopamuenzaniso semukomana, handiti pane mukomana wekuti hazvisiwo maari kuti achitikana achinga awana mukana parod omu approach opropose, zvinhu zvinenge zviri maari. Munhu akadaro manje ndiye munhu wekuti anoya kwatiri otaura kuti inhau yangu yakamira so mutsvago womunhu wekuroora kana munhu wekufara naye, otitaura kuti ari kuda munhu akaita sei. Ini ndangotarisawo palist yangu ndoona kuti ndevapi vanhu vangaenderanawo naye nezvaari kuda. Ndotaura nauyu ndotaura nauyu ndovabatanidza. wochienda mberi murudo kana vachida kuzororana vororana zvichienda zvidaro.
Kambani yenyu yane nguva yakadii maiumba?
Kambani yane about 3 years ichishanda.
Saka veruzhinji vari kuzvitambira sei izvi?
Veruzhinji vanozvitambirawo mune zvakanaka, vanozvifarira, asi chinhu chiri kunyanya kutivhiringidza inhau yeutsotsi uri kuitwa nevamwe vanhu vanozama kukopera zvinhu zvatinoita. Vanoita chitsotsi kune vamwe vanhu. Saka munhu akamboitirwa chitsotsi paanouya kwatiri anenge angone kugunun'una ikoko. Saka kana achinge aine kugunun'una ikoko, isu totanga tamubatanidza ozotipa muripo wedu after tamubatanidza.
Mataura nyaya yemuripo vachikwari, imari inenge ichitariswa kuti munhu aripe kuti mumubatanidze nemumwe waanenge achizowadzana naye?
$10 ratijie chete chete.
Inenge iri yekubhadhara panguva yavanenge vachisangana here kana kuti inenge iri yekuzoti kana munhu anyoresa kuve nhengo yenyu ndo mari yaanenge achitariswa kubhadhara mwedzi wega wega?
Ayo imari yaanongobhadhara kawana aramba achibhadhara kwatiri.
Manga makateerera kuna vachikwari vekambani yeGarden of Eden Dating Services inobatanidza vanhu murudo newanano iri muHarare. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Dynamos 1, Platinum 0, Black Rhinos 2, Herentals 1.
Fauna fura pandiri, dino pisa muviri, una paisa matiri. Wendi siyan diri momu choto, uchi puchi zira wako moto. Wendi pisa inini ne moto, yeah, yeah. Wendi pinza my levels, uka tena my tables, apana anga pick it for baby. Isu tiri my rebels, chuchungiza my candles, and love you do it sasime. Wendi pinza my levels, uka tena my tables, apana anga pick it for baby. Isu tiri my rebels, chuchungiza my candles, and love you do it sasime, yeah.
Waya, mumanzi wechimandara Cindy Munyavi. Chimandara changa chiri paZima Expo sondirapera chichifadza vanhu kuno kuAmerica. Nawo mumanzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tombotarisa misoro yenhambu. Gamba renyika vadhumiso Dabengwa vavigwa zvine mutsindo kumaruwa eNtabazinduna mudunhu reMatabeleland North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi kana muchinge manga musina kudzinzwa paindanet inoti www.voashona.com. Anokonekai nemufaro ari muWashington DC, ndini Ray Choto, momirira nhau dzendebele dzamuchapuhwa naChris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.